Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 27, 2021. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Varairidzi vatinotungamirira vataura kuti zvinokona n'anga murako achida havakwanisi kunge vachienda kuzvikoro panovhura zvikoro nomusi wemandi, nokuti havana zvikwanisiro, havana mari yokuti vakwanise kunge vachienda kuchikoro.
Vadzidzisi vakawanda vanoti havasi kuenda kubasa panovhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro sezvo nyaya dzemihoro yavo dzisati dzagadziriswa.
Kana munhu ukanzwa suspendwa 14 days, 14 days dzacho dzikapera, unobva wadzoka kubasa auridzwi pemba. Angari acting anongomira pasaidi.
Hapana chichinyorwa chiripo pari zvino chinotaura kuti vadzoka kubasa. Uye hurumende chere nemabato ese atinoshanda nawo achiri kumonyora achirifeya kwandiri sameya.
Kanzuro yeguta reHarare iri kukurudzira vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxin yekutanga kuti vatange zvakare kubayiwa dzimwe nhomba dziri kuwanikwa munyika. Zvinhu zvoita manyamamire nerongo mukanzuro yeHarare zvichitevera makakatanwa ari muutungamiri hwekanzuro iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vadzidzisi vakawanda vanoti havasi kuenda kubasa panovhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro sezvo nyaya dzemihoro yavo dzisati dzagadziriswa. Varairidza vanoti havakwanisi kuita basa ravo kana vasina zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19, uku vabereki vakawanda vachiti havana mari yekubhadharira dzidzo yevana vavo sezvo vasina kupiwa nguva yakakwana nehurumende yekuti vagadzirire. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakokerwa nemasangano anomirira vadzidzisi eZimbabwe, Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe padandemutande reFacebook, vadzidzisi vakawanda vati havana mari dzekudzokera kuchikoro nemusi wemuvhuro. Vadzidzisi avo vati pamusoro pemihoro isingakwani iyo inopera musi wavanopiwa, havana zvikwanisiro uye zvikoro zvakawanda hazvina mvura. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira zvou vati vadzidzisi vabuda pachena kuti zvakona n'anga murapwa achida vachiti havakwanise kuenda kuzvikoro nemuvhuro. Vazhou vati hurumende inokanganwa kuti vadzidzisi vaberekiwo vanofanirwa kubhadharira vana vavo mari dzechikoro.
Varairidzi vatinotungamirira vataura kuti havakwanisi kunge vachienda kuzvikoro panovhura zvikoro nomusi wemandi, havana zvikwanisiro, havana mari.
Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapwa avo vati ivo semubereki vanofanirwa kubhadharira vana vavo mari yechikoro, kutenga nhumbi dzechikoro uye kuzowana mari yekuenda kubasa.
Tiri vabereki nerimwe divi, vana vedu vanodawo mayunifomu nokuti lockdown yaita nguva yakareba zvekuti hatina kupuwa mukana wokugadzirira.
Mumwe mudzidzisi ari nhengo yeAtus Amairini Yankiwane vati hurumende inofanirwa kushandisa imwe mari yayakapiwa serubatsiro neInternational Monetary Fund kubhadhara vadzidzisi nekuvawanisa zvikwanisiro. Mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vatiwo zvikoro zvichavhurwa mikova asi hapana kudzidzwa kunenge kuchiitwa.
Zvikoro zvedu hazvisi zvanhu zvakavhurwa zvinobatsira vana zvichangovhurwa zvekutika mabhonzi kuti zvazenge zvavhurwa.
Mumwe mubereki ataura pamusangano uyu, amai Mildred Kambaira, vati havaone vachikwanisa kuunganidza mari yevana vavo vatatu vanoenda kuchikoro.
Mari hatitori nazvo chose, tikutozvarwa natovaita sei, because kuvhura chikoro kunoda mabhuku, kunoda malunch box, kunodaiwa maschool fees.
Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakataura nezuro muSenate kuti vabereki vasina mari vanofanirwa kutaura nevakuru vezvikoro kuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechikoro pashoma nepashoma. Asi amai Kambaira vati mashoko amai Mutsvangwa haana musoro, sezvo zvavanotaura zvisingateererwe nevakuru vezvikoro ava vanoda mari dzechikoro mwana asati atanga kudzidza.
Masikuzi ese anenge achibva mapayment plan. Zvinhu zvinozoitika paground nezvinhu zvanenge zvataurwa zvinhu tu zvinosiyana. Wasvika uko unogona kunzi tipei deposit, unongosina kana pekutangira. I5 days guide musi wa25 kusvikira musi wa30, i5 days difference.
Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vati vanofarira danho rekuvhurwa kwezvikoro sezvo vana vanga voita misikanzwa yekunwa nekuputa zvinodhaka. Asi vati hurumende ingadai yakapa vabereki nguva yekutsvaga mari dzechikoro kwete kuvapa nguva pfupi sezvayaita izvi. Muzvare Masarira vati hurumende inofanirwa kuona kuti mitemo yekudzivirira COVID-19 yachengetedzwa muzvikoro, kusanganisira kubayiwa nhomba kwevadzidzisi muzvikoro. Asi vati havakurudzire kuti vadzidzisi varamwe mabasa.
Zvizhinji zvevana vakanga vakuita misikanzwa vanga zvakakodzera kumbopa vabereki mukana kana wevhiki rimwe kuti vabereki vagone kusunganidza ingava pfuma yekuendesa vana kuchikoro. Vadzidzisi vari kuti vari kuda kubhoikota kuenda kunodzidzisa vana, isu hatizvikurudziri.
Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vanotipa pamire hurumende panyaya iyi.
Bazi reprimary nesecondary education rinokurudzira kuti varairidzi vese vange vari muzvikoro musi wemuvhuro vagadzirira kurayiridza vana vavo. Pari zvino titori nevarayiridzi vakawandisa vatori muzvikoro vakatomirira kurayiridza vana vavo.
Hurumende inoti zvikoro zviri kuvhurwa musi wanyamavhuvhu 30 zvichivharwa musi wazvita 17/2021. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunuraijena.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDenford Mutashu vanoti sangano ravo rakanyorera tsamba mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa richivakumbira kuti vawedzere nguva yekuti zvitoro zvivhurwe. VaMutashu vanoti hazvina pundutso kuti makambani ashande kubva na8 mangwanani kusvika na3:30 masikati. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti hurumende yainge yawedzera nemamwe masvondo maviri nguva yekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti level 4 lockdown. Kunyange hazvo hurumende yakarerutsa zvinhu kuzvikoro nekunzvimbo dzekudyira. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe kana vatambira tsamba yataurwa navaMutashu. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMutashu kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Kuwedzerwa kwemazuva elockdown nehurumende tinokugamushira sevezvitoro kana takanangana nenhau yekudzivirira nekurwisa chirwere cheCOVID-19 icho chapararira pasi rose. Asi chikumbiro chedu kune mutungamiriri wenyika His Excellency Comrade Mnangagwa, hurumende yavo sevemabhizimusi isu ndechekuti dai waro vawedzera nguva dzekuita mabhizimusi kubva panguva dza 3:30 masikati kusvika panguva dza 6:00 maneru.
Maisa chikumbiro chekuti paitwe sei?
Chikumbiro chataisa isusu ndechekuti tikavhura hedu makuseni mangwanani kuma 7 tovhara zvitoro kuma 5 manheru nemamwe mabhizinesi akasiyana siyana. Uyewo chikumbiro ndechekuti curfew ikatanga na 10 PM manheru ichizopera zvayo nenguva dza 5:30 zuva rinotevera mangwana mangwanani. Tinoona sekuti zvinokwanisa kuringana nekuti mabhizimusi akawanda atsimbirirwa ine lockdown dzakasiyana siyana uye wone kupararira kwechirwere cheCOVID-19 chakonzera mbonga mupopoto munharaunda nemumhuri dzakasiyana siyana kusanganisira nekurasikirwa nehama neshamwari.
Asi pane zvachinja here muzvitoro muzvingada kuti hurumende irerutse mutemo?
Tine muono wekuti chimwe chaitika mumabhizimusi munharaunda yevezvitoro nevavanodyidzana navo ndezvekuti vashandi vavo vakawanda vacho kunyanyanyanya vanotenga nekutengesa zviri pamurawo vakabaisa vashandi vavo vose. Saka naizvozvo ndingati kurudzirowo yatinoramba tichiita kuti kune avo vari kutenga nekutengesa vakazvimiririra vanonzi informal kana kuti vasina kuregistwa, tinokumbirisa kuti vange vachiteedzerawo danho rekubaisa vashandi vavo uyewo nehama neshamwari dzavo kuitira kuti nyika isvikewo pakukwanisa kuwana herd immunity inotaugwa nayo muchirungu, yekuti inozosvikawo panguva yekuti vanhu vakawanda vanosvika pa 60% zvikamu makumi matatu kubva muzana zvinge zvabayiwa, zvinozoitawo kuti zvinge zviri nyore pakuzarura ikonomi yedu nemabhizimusi zvakanyanya kutambanuka kupfuura patiri panguva inoyi.
Manyorera ani chaizvo tsamba kuhurumende muchiti muri kuda kuti iitarisise nezvenguva yamuri kushanda muzvitoro?
Tanyorera mukuru wenyika vamunangagwa mutedzeri wavo vachiwenga uyewo nemukuru webazi rinoona nezvemabhizimusi Dr. Sekai Nzenza. Saka tinotarisirawo kuti mumazuva anotevera vachatiwawo voongorora chikumbiro chedu.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzuri yeguta reHarare iri kukurudzira vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxin yekutanga kuti vatange zvakare kubayiwa dzimwe nhomba dziri kuwanikwa munyika sezvo Covaxin isiri kuwanikwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kushayikwa kwenhomba yeCovaxin nevamwe vakabayiwa nhomba iyi yekutanga, mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati vanhu vanokwanisa kuchibayiwa nhomba dziripo asi vanenge vototanga patsva.
Kana wambobayiwa Covaxin tinongoti nedambudziko kuti hatina the second one dose, hatina tinayo yakaexpire. So takuvakurudzira kuti ngavabayiwe kutanga zvakare Sinopharm, Sinovac.
Vachonzi vati nhomba yeCovaxin yanga ishoma munyika uye nhomba yakapera simba muna chikumi. Vatiwo kubayiwa imwe nhomba hakuna njodzi, vakati kuti munhu ava nedziviriro yakakwana anofanirwa kubayiwa nhomba mbiri dzakafanana.
Tinoencourage vanhu kuti kana vakabayiwa Sinopharm, your second dose should be Sinopharm.
Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance vaHenry Madzorera vati hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rekuti vabayiwa nhomba yekutanga vanoshaya nhomba yepiri.
Vazhinji vari kushaya masecond dose enhomba yavo. Vanhu vaya vakabayiwa Covaxin tiri kuona kuti havana zvino second dose vari kuishayiwa. Procurement yedu yakasarira shure zvikuru. Kare kuti tibate matargets edu, hurumende inofanira kuunza madoses anodarika 4 million a month. Zvino kana 1 million a month yacho vari kukundikana.
Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vatiwo hurumende inofanirwa kutsvaga nhomba dzakakwana, vachiti vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxin nevakabayiwa Sputnik V vari kutambura nekushaya nhomba yepiri.
Tichine vanhu vari kuita dambudziko kunyanyanyanya vaya vakabayiwa mamwe mavaccines akaita sana Sputnik vekuRussia neyekuIndia, vachiri kunetsekana kuti vawane nhomba yepiri.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vange vasati vaziviswa chimiro chehurumende maringe nezvekuti vakabayiwa nhomba yeCovaxin ava isisiri kuwanikwa munyika vodii. Zimbabwe yakapiwa neIndia nhomba dzeCovaxin zviuru makumi matatu nezvishanu, uye hurumende inoti ine urongwa hwokubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Zimbabwe inoti yapinza munyika nhomba mamiriyoni gumi nematatu kana kuti 13 million doses. Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu gumi nevasere, uye vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nemakumi maviri nezvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevatanhatu 123,986, uye vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana matatu nemakumi mashanu nevatanhatu 4,356. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika yese vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana zvine makumi mashanu nezvitatu nemazana mashanu nemakumi maviri nevapfumbamwe 2,453,529. Vabaiwa nhomba yepiri vave miriyoni nezviuru mazana mashanu zvine makumi matanhatu nechimwe nemazana matatu nemakumi matanhatu nevasere 1,561,368. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvinhu zvaita manyamamire nerongo mukanzuru yeHarare. Zvichitevera makakatanwa ari pakati pameya weguta iri, vakambomiswa basa vaJacob Mafume, avo vakadzoka pabasa nevakafanobata chigaro chameya weHarare vaStuart Mutizwa, avo vari kuti ndivo vachiri panyanga. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Svondo rino kanzuru iyi yakatadza kaviri kuita misangano miviri nekuda kwemakakatanwa aya. VaMafume avo vakambomiswa basa gore rapfuura vaudza Studio 7 kuti vakadzoka kubasa svondo rapfuura, uye hapana makakatanwa aripo sezvo vari ivo vakasarudzwa kuve meya weHarare. Vati vakadzoka kubasa mushure mekunge nguva yavo yavakamiswa basa yemazuva makumi mana nemashanu yapera.
Kana munhu ukanzwa suspendwa 14 days, 14 days dzacho dzikapera unobva wadzoka kubasa, hauridzwi pemba. Angari acting anongomira pasai, ndoo mutemo. Saka acting wavo wakapera.
Asi vaMutizwa vaudza Studio 7 kuti ndivo vachakabata matomu sameya weHarare sezvo vasati vatambira magwaro anoti vaMafume vadzoka kubasa.
Hapana chichinyorwa chitsai chiripo pari zvino chinotaura kuti vadzoka kubasa, uye hurumende chere nemabato ese atinoshanda nawo achiri kungonyora achi rifeya kwandiri sameya. Saka zvinoreva kuti ndichiripo.
Vaenderera mberi vachiti ichokwadi kuti musangano waifanira kuitwa nezuro weFull Council wakatadza kuenderera mberi sezvo mumwe makanzura aisha kuti vaigona kupinda mumataisireva kana vakapinda musangano waitungamirirwa navaMafume. Asi vaMafume vati musangano uyu wakatadza kuenderera mberi nekuti waiitwa padande mutande, uye mamwe makanzura akatadza kupinda padande mutande, uye nyaya yakagadziriswa zvekuti musangano uyu uchaitwa nguva ipi zvayo svondo rinouya. Mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti musangano uyu wakatadza kuitika nekuti masaisai emadande mutande ainetsa, izvo zvakaita kuti makanzura akapinda atadze kusvika pachikamu chinodiwa kuti musangano uenderere mberi. Tabvunza munyori anoona nezvematunhu nemadhorobha muMDC Alliance vaSeso Zvidzai kuti ndiani meya weHarare, vakati pamutemo vaMafume ndiwo meya sezvo yavange vakamiswa basa yakapera.
Saka 45 days dzatiri kutaura dzakapera, minister asina kuisa tribunal, vasina kuprocessa nyaya yesuspension. Saka vaMafume nyaya yavo yakapera, nokushanda kwomutemo vadzoka kuumeya.
Vati zvaifanira kuitwa navamoyo kudoma komiti yakazvimirira yaifanira kuongorora nyaya yavaMafume, uye kutadza kwakaita vamoyo kuita izvi kunoreva kuti vaMafume havachina nyaya uye vanofanira kuenderera mberi nebasa revanhu. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzikwa vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance inofanira kugadzirisa nyaya dzayo kuitira kuti isaite mameya maviri muHarare sezviri kuitika pari zvino.
Tinofungidzira kuti donzo ravo ndekuti vabatsire vanhu vaite mabasa ekanzuro kuti aite zvakanaka. Apa zvakuratidza kuti mameya vanhu vari kutorwira zvenzvimbo, kwete kuti vaite mainteresi evanhu, kuti dai vangotaurirana kuti paite meya 1 pasati makakatanwa kuti basa rekanzu rifambe.
Vamafume vakambomiswa basa gore rapera mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekupa hanzvadzi yavo nzvimbo yekuvakira imba vasingatevedze gwara rekanzuro. Nyaya yavo ichiri kumatare edzimhosva. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamoyo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kupika kuti vachadzosera zvakasimba kune vose vakarwisa pamwe nekuuraya mauto nezvizvarwa zveAmerica 13 nezuro muKabul kuAfghanistan. VaBiden vakataura nezuro vari pamuzinda wavo weWhite House vachiti kune avo vakarwisa nekuuraya vanhu nezuro pamwe neavo vanoda kukuvadza zvizvarwa zveAmerica, zivai kuti hatifi takakuregererai, hatikanganwe, tichakutsvagai kudzamara takubatai kuitira kuti muripe zvamakaita. Vakatiwo vachadzivirira zvido zveAmerica nevanhu vayo vachishandisa masimba avainawo. Varume vemuNigeria vane pfuti vakanga vapamba vadzidzi muna chivabvu pachikoro chechitendero cheIslam mudunhu reNiger varegedza vadzidzi ava vachidzokera kudzimba dzavo. Mukuru wechimwe chikoro chemudunhu iri vaAlhassan Abubakar vati vadzidzi ava vakaregedzwa nezuro manheru pedyo nemuganhu wedunhu reKaduna State. Bato reMDC Alliance rinoti richaenderera mberi nekusarudza mutevedzeri wameya wechitungwiza, richiti kudomwa kwemutevedzeri wameya negurukota rematunhu vaJulai Moyo kuri kunze kwemutemo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamoyo vakadoma vamutimba nyoka semutevedzeri wameya kutanga kwesvondo rino uye nezuro chaiko. Meya vechitungwiza vaLove More Maiko vakatozivisa makanzura ese edhorobha iri nezvedano iri. Asi munyori anoona nezvematunhu muMDC Alliance vaSeso Zvidzai vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa navamoyo zviri kunze kwemutemo, vachiti makanzura pachawo ndiwo achagara pasi osarudza mutevedzeri wameya.
Kubva musi wa18 August kusvika musi wa7 September kanzuru ichasarudza zuva rainoda zvayo, yosarudza umwe wavo kuvakanzela kuva detsimeya raga. Ndo zviripo zviri pamutemo. Ava vaJulai Moyo vanozivawo kuti ZANU yakarambiwa navanhu kwose munana Harare munana Chitungwiza imomo, saka vanoda kungoshandisawo masimba avo kuita zvechibhinya.
Vamoyo vakati kanzuro yeChitungwiza yainge yatadza kusarudza mutevedzeri wameya, ndosaka vakadoma vamutimbanyoka vachishandisa mitemo yenyika. Mukuru weChitungwiza Residence Trust muzvare Alice Diana Kuvheya vaudza Studio 7 kuti vakashamisika nekuita kwavamoyo.
Tichiri kuita tsvagurudzo seboka reChitungwiza Residence Trust kuti tione kuti zvakapamba sei, uye zvekare tanyora tsamba yekukumbira kuti kana zvichibvira tiite meeting navaJulai Moyo kuti tinzwisise kuti vazosvika padanho rekuti tsvagira deputy mayor dzisiri pamutemo dzakapamba. Saka ndiwo mamirira dzakaita, uye zvekare vamwe vese vagara muno mumusha weChitungwiza iri muward 25 havasi kugutsikana, havasi kufara navo.
Asi mukuru wesangano reMetropolitan Residence Forum Mavela Sikumalo vaudza Studio 7 kuti kanzuro yeChitungwiza yakatadza basa vachiti ingadai yakasarudza mutevedzeri wameya gore rapfuura zvichitevera kudzingwa kwavamutunzi nemamwe makanzura. Kunyange hazvo mutevedzeri wameya akadzingwa basa musi wa4 Mbudzi gore rapfuura, munyori weChitungwiza akazivisa kuti chinzvimbo ichi chakange chisina munhu musi wa18 mwedzi uno. Nekudaro kanzuru ine mazuva 30 kubva musi uyu kuti isarudze munhu anotora chinzvimbo ichi. Hatina kukwanisa kutaura navamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Pari zvino kanzuro yeChitungwiza ine makanzuro 216 eMDC Alliance nemana eZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Gweta riri kumirira vaimbo vevarwiri vehondo yerusununguko vapfumbamwe vange vari muusungwa vapaida moyo saurombe. Vanoti vasungo ava vazoregedzwa vachienda kudzimba dzavo nhasi mambakwedza, kunyange hazvo vange vambonzi vachamiswa pamberi pedare. Vasaurombe vanoti zvinhu zvinokatyamadza kuti vaive varwiri verusununguko vanobatwa nekuseri kweruoko zvakadai panguva ino yeCOVID-19. Vasaurombe vaudza Studio 7 kuti zvakanga zvichitwa nevanhu ava zvakanga zviri pamutemo, sezvo vakange vachida kunyatsonzwa zvizere pamusoro pemari dzavanopiwa idzo vanoti ishoma. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Marvelous Mshanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navasaurombe kuti tinzwe zvaitika.
Pari zvino nyaya iyi yamira pakuti varwere sununguko vanga vakasungwa vaifanha kunge vaenda kudare mukati mezvara nhasi. Asi takatambira nhare usiku kubva kumapurisa vari kuti vava kuvasunungura kuti uye tivatore. Saka vakabuditswa, purisa vakangotipa soko rekuti kana vakuzoda kuti vaende kudare vachatizivisa. Saka vakabuda usiku hwapera.
Vakapomerwa mhosva here vasati vaburitswa?
Hongu, vakapomerwa mhosva. Patanga tinavo masikati ane zuro vanga vasaina iwa atinoti wanted caution statement aitaura mhosva yavanga vari kunenerwa. Vanga vapomerwa mhosva yekuti vanga vari kuda ivo kukonzera iri shonga kana kuti atinoti public violence and bigotry.
Semaonero enyu izvi zvinorevei makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika?
Tisu kuona kwedu chinhu chiri kuti tambudza kuti kana varwi verusununguko vachibatwa kambatirwo kavakaita, what about an ordinary citizen, munhuwo zvake mukati menyika? Nekuti mukatarisa pamhosva yavari kunenerwa, vanhu vanga vangoenda kuti vanoisa chitemo chavo kune gurukota rinoona nezvemari munyika kuti mari dzepension dzatakuhora hadzicha kwani kwakubva vatobatwa kwakusungwa kuvharirwa mukati metirongo. Saka zvinhu zvinoti pashikamadza nekuti chikisei kana takatarisa mamirire ezvinhu mukati menyika yedu.
Ivo vari kuti vakabatwa sei?
Kubatwa kwavo, vanhu vanga va akasike kutanga vechienda kunoona gurukota rezvemari mukati menyika, vakatomboenda vakanzi mozodzoka motora tsamba yaticha kupai. Saka mukudzoka kwavakaita vakangoita semaitira vanosoita mazuva ese kuti havapindi vose. Vamwe vakatosara vakamira panzi, vamwe vakuda kupinda kwakutongodaidzwa vose kwakutonzi takusungai muri kuda kukonzeresa mhirizhoka. Ndokubatwa kwavakaita.
KuHarare Central uku vakabatwa sei?
Vari kuHarare Central munongoziva mamiriro akaita wamachirongo edu, munoziva mamiriro akaita majere emunyika. Haungazoti kwakafanana nekunge kuri muhotera. Kumasales kwedu kuchine dambudziko rinoda kuti rigadziriswe in terms of mamiriro akaita zvimbudzi, mamiriro akaita macondition even kuti madzimai akwanise kunge arimo vane manidzi avainavo. Saka zvimwe zvezvinhu zvinoda kuti zvitariswe pasira hapo Harare Central chiita sekumaholding sales kwedu kwose zvezvinoda kuti zvicherechedzwe, especially takatarisana kuti tiri munguva dzecovid. Unonga uri kuexpecta kuti pange painewo matanha anoiswa mangotorwa, muri kusanganiswa nevanhu vamusiri kuziva kuti vari kubva kupi, muri kungoradzikwa panzvimbo imwe chete isina kunyasa kuva neutsanana hwakanaka.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe, vachitaura vari parunhare vari muHarare, naMarvelous Mshanganya uye weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa gakava riripo pakuvhurwa kwezvikoro, varayiridzi navabereki vachiti havana kupiwa nguva yakakwana, ukuwo hurumende ichiti munhu wese agara achiziva kuti zvikoro zvaifanirwa kunge zvakavhurwa muna chivabvu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vadzidzisi vakawanda vanoti havasi kuenda kubasa panovhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro sezvo nyaya dzemihoro yavo dzisati dzagadziriswa. Kanzuru yeguta reHarare iri kukurudzira vanhu vakabayiwa nhomba yeCovaxini yekutanga kuti vatange zvakare kubayiwa dzimwe nhomba dziri kuwanikwa munyika. Zvinhu zvaita manyamamire nerongo mukanzuru yeHarare zvichitevera makakatanwa ari muutungamiri hwekanzuru iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo kustudio 7. Ngolwesihlanu mhla ka 27 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umkhuhlamelo ubuya njengamagagasi olwandle. Kanti igagasi lizelandelwa ngelinye lelanywa ngelinye. Nxa kuyikuthi liphezulu lizatshona futhi. Lingatshona kuyabuya likhuleke ephezulu.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19.
Sokule more than a year samanzi yamangala ukuthi uhulumende bani osafisa abantu athi uyabavusa ngoba uthi imoto zonke aziyengene zokho yeto zikho imoto zingangena khona abantu banikwa imali yabo late after 3 months to 4 months bengayitholanga.
Osomabhizimusi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende sokuvula nokuvala amabhizimusi phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Uhlelo Woza Friday namhla sileqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe isingle yalo ethi Ngikhathele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngoba lanxa amanani abahlaselwa yiwo esehla alakho ukukhuphuka njalo ekuqaleni komnyaka ozayo. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi abantu abalitshumi lasitshiyagalombili 18 babulawe yi-COVID-19 kwathi igciwane le-coronavirus lahlasela abafika phose amakhulu amathathu i-275 ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni awethule izolo uhulumende uthi lokhu kukhuphule inani lasebahlaselwa yi-coronavirus selokhu yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo yakwedlula inkulungwane ezilikhulu i-1.2 hundred thousand yabulala abedlula inkulungwane ezine 4.3 thousand asebehlatshiwe umjovo wokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Asizweni usikhwica mfundo elophis banda ingcwethi ecubungula ukusebenza kwamajekiseni enqabela umkhuhlane we-COVID-19 esichasisela ngembangela yokuhlala ukukhuphuka kwamanani la.
Umkhuhlane lo ubuya njengamagagasi olwandle. Kanti igagasi lizelandelwa ngelinye lelanywa ngelinye. Nxa kuyikuthi liphezulu lizatshona futhi. Lingatshona kuyabuya likhulele ephezulu. Ngakho yindlela abuya ngayo sekusiba ngcono kwalesi sikhathi. Inano labantu ababanjwe lo mkhuhlane sebebalutshwana. Njalo labo abathathwa lo mkhuhlane baba balutshwana ngoba bayiproportion yabantu aba-infected. Omunye umbuzo ongaba khona ukuthi okwenza kwele kwehle kuyini njengoba kathi sisithi besiku i-wave yesithathu, third wave, igagasi lesithathu. Kunengi. Okokuqala ukuthi kuyabe vele kuhlanyelwe ama-viruses amangaki phakathi kwabantu. Ungahlanyela 1 virus igagasi lakhona liyabancinyana. Ungahlanyelwa 100 lalo liyabalikhulu. Ungahlanyelwa 1000 liyabalikhulu. Kutshengisa ukuthi wonke ama-phases la abekhona achiya ehlanyele. Nxa kuyikuthi ama-weather conditions ayavumela, ngithi nxa sekuqanda kakhulu kumbe sekungani sekulunama kakhulu phandle, ayaqalisa futhi ukuhlasela abantu ama-viruses la. Ama-lockdown lachiwoyo ayanceda ngoba anceda ukuthi abantu bengabi behlangana kakhulu. okunye osekunceda kathesi lapha eZimbabwe ngama injections abephiwa abantu ama vaccinations la abekhona. Omunye udokotela omkhulu lapha eZimbabwe Harare ukuthi uprofessor Makunike ukhiphe i-study etshengisa ukuthi phakathi kwenani elinge 100 abalahlekelwe impilo abangu 95 bebengavaccinatwanga. Kutshengisa ukuthi abebehlatshiwe abaningi bawubambile umkhuhlane bagula kodwa kawuzange ugcine ubathatha. So le vaccine layo iyanceda ekwehliseni inano labantu abalomkhuhlane le nano labantu ababulawa yilo mkhuhlane.
Kodwa lanxa amanani lawa esehla, uhulumende uthi alokho ephezulu.
Uhulumende uthi inano liphezulu ngoba ungazi ufujelwe umuntu oyedwa engowakho inano lakho nalabe liphezulu. Siyavumelana la. Njalo bakhangela ukuthi abantu ebulutshwaneni bokugcina inamba zazingaphi. Kanti kuyakhwela ngo-January yehla futhi yazoqalisa ngama-July. Ngama-April, May kwenapha inamba zaphansi kakhulu lalokho esikho khona. Ezabantu abagulayo lezabantu abafileyo.
Sesikhangela uhlobo lolo lwe-Delta variant. Luphethe njani abantu? Yilo yini olubangela ukuthi amanani akhwele njalo linengi yini eZimbabwe?
Delta variant iyo evangele i-wave yesithathu, i-third wave. Amanye lama variant esasilawo beta labo alpha hayi besebebalutshwana. I-delta variant le bathi bona iyathaphululeka lula, kulula ukuthi ubambe lo mkhuhlane. Njalo ungawubamba lo mkhuhlane kulula njalo ukuthi ukhule ngawo. Yikho inano lisuke lakhwela kakhulu laba. More infectious, more contagious.
Lowo ngusikhwicamfundo elophi Sibanda, ingcweti ecubungula eziphathelane lokusebenza kwamajekiseni e-COVID-19. Sixoxela ekobulawayo. Osomabhizinisi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende esokuvula lokuvala amabhizimusi phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown besithi lokho akubasebenzisi lula. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Osomabhizimusi abakhulu labaphila ngokuthengisa bakobulawayo bakhala ngokuthi isikhathi lesi asibaphi thuba kangako lokusebenza bethola inzuzo. Umnumzana Mathi Sibanda okubhizimusi lokuthwala abantu uthi bona sekunzima kibo ngoba uhulumende uhle wavala ukuba bengathwali abantu, kuvunyelwa abasebenza phansi kwenkampani yakhe kaZupco kuphela.
So kule more than a year samanzi yamangala ukuthi uhulumende bani osafisa abantu athi uyabavusa ngoba uthi imoto zonke aziyengene ezokho yethu ezikho imoto zingangena khona abantu banikwa imali yabo late after 3 months to 4 months bengayitholanga imoto yakho yakuyirepair ngani drive uholana endlini yabo sihlana ama school fees ubhadala ngani.
Unkosikazi Debra Mukasa uphila ngokuthengisa impahla ezimele uthi abasela lanzuzo abayitholayo.
Abantu abazisebenzayo sesikam 8 to 3 se-affecta amabhizimisi ethu kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi abantu abaningi baqalisa ukuhamba ngabo 5 ekuseni besiya hoda bebuye besethe abantu bengene imisebenzi. Sinanzelela lokuthi abaku-formal business sachayisa ngo-half past 3 nakuyakumele lathi sebezezichayisile ngo-3. So we affecta kakhulu ukuthi sigcina sesiswela abantu bokuthengisela. Abantu bathi besuke emsebenzini yabo sebegijimela ngezindlini bebalekela i-curfew lathi ngapha babesokumele sikude izinto. So kusi-affecta kakhulu ukuthi sigcina singela business esiyenzayo. So siyakhuthaza ukuthi ngawo uhulumende uyasitshintshela isikhathi, esinike isikhathi sibe banzi mbijana noma kufike ku-5 ukwazi ukuthi laba bachayise ngo-3 bedlule lathi bedobha lathi sisitho
okuyethu nje. Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi uhulumende angakunanzeleliyo ukuthi lokhu akuphazamisi osomabhizimusi kuphela kodwa labathengi.
Yenza impilo ibe nzima ebantwini abafuna ukuthenga masinyane bengakayi emisebenzini ehlukahlukeneyo. Qathela ukuthi kuvalwe ngo-6 kumbe ngo-7 ntambama, hayi emini ngo-3:30 kanjalo. Kanti ke asingakhohlwa njalo ukuthi abantu balahlekelwa yimisebenzi. Amankampani asabagcina abantu abaningi abayizisebenzi, abaningi sebefunde kwathiwa bayehlala ekhaya njengalokho ama-business evala masenyane engazuzi imali, abantu kabenelisa ukuthi babhadale abantu abeneleyo.
Amabhizimusi amaningi sasehluleka ukusebenza ngoba isikhathi sokuvula lokuvala singasabaphi ithuba lokusebenza bethola inzuzo. Abathengisa ukudla okubola masinya sebesehluleka labo ukuqhubeka ngamabhizimusi abo, kodwa uhulumende uthi ozabonakala esephula isikhathi esihleliweyo sokuvula lokuvala uyabotshwa. Ngakwelinye icele abathengi labo bathi izitolo zivulwa sebesemsebenzini zivalwa labo bechayisa bengasatholi ithuba lokuyathenga. Uhulumende uthi ukubone kufanele ukuqhubeka ngeziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngoba ebona inani labatholakala belegciwane leli lababulawa yilo lokhe lisaqansile eZimbabwe. Umphathintambo wezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uhulumende uyalubona udubo olubhekane labantu labosomabhizimusi, kungakho lezi ziqondiso ziqheliswe ngamaviki amabili bese kuhlolisiswa ukuthi kunokunye okungaguqulwa na. Ngimele iStudio 7 Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukuvulwa kwezikolo ngomvulo kwamukelwe ngembono ehlukeneyo ngabazali. Abanye bekwemukela besithi abantwana bese beganga ngoba bengela lutho lokwenza. Kodwa abanye bathi ngabe abazali baphiwe ithuba lokudinga imali lezinye indingeko andubana izikolo zivulwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube ngalolu daba.
Abazali baqhubene ngembono, abanye bathabile ngoba abantwana besebehlezi isikhathi eside bengafundi, njalo abanye besebephatheka ekugangeni okuchiyachiyeneyo, ngokunjalo ke bayajabula nxa kuyikuthi izikolo kuthiwa ziyavulwa. Kube sokusithi ke abanye bakhala ngokuthi izikolo lezi ezizavulwa umbiko wakhona ubajumile ngenxa yokuthi balamalanga amabili amathathu kuphela ukuthi bagijigijime bahlanganise imali ezabifuneka ezikolo, ikakhulu labo abafunda kuma-boarding schools, ngoba siyakwazi ukuthi befika nje iningi lizahamba ngensonto, abanye mhlawumbe ngomvulo ekuseni befika nje baye befuna ukuthi badle. Ukudla lokho kumele kuthengwe yizimali ezizaphuma kubabazali. Okunye okusuke kwaphambanisa abantu ukuthi one day before beke waphuma umbiko wokuthi i-lockdown isi-extendiwe isingezelelwe nge-2 weeks, abanye abazali bahleke babo phumula bakhohlwa, abanye baqalisa ukusebenzisa imali mhlawumbe kade beyigcinile. Khonokana ke sokusiba lohluphe bazalini ngoba ama-boarding schools siyakwazi ukuthi ayadula, abanye bakuma 50,000, abanye bakuma 70 kusiyaphola lephezulu. Kuhlanganisa imali engako ke nxa vele abantu kade bephakathi kwe-COVID-19 bengasebenzi okuqondileyo, kusuka kube lohlupho kakhulu.
Inyathelo lokuvula izikolo lele lithethwa nguhulumende linyathelo elilungileyo na nxa sikhangele lona ubhubhane lwe-COVID-19?
I-COVID-19 ngumkhuhlane okungelamuntu okwaziyo ukuthi uzadlula nini kumbe uzaphela nini phakathi kwethu singabantu. Ukuvulwa kwezikolo lanxa kuyingozi, kodwa-ke sesifikile isikhathi sokuthi zivulwe ukwenzela ukuthi abantwana baqhubeke ngemfundo, ngoba singavala kuze kube yi-10 years kumbe kube yi-5 years kumbe kube yi-2 years, akulamuntu okwaziyo. Uhlupho luzaba khona ke yikuthi abantwana laba bavula bengekho protected, ngoba siyakwazi ukuthi umhlobo we-COVID-19 losuphakathi kwethu awukhekhelezi abantwana, uyahlasela insane, uyahlasela abasakhulayo. Ngokunjalo bekuqakathekile ukuthi laba bale 14 to 17 years bathi bevele befika esikolo bahlatshwe, njengoba uhulumende ekuvezile ukuthi ososayensi bathi sebekulungele ukuthi bahlatshwe. Abantwana izikolo zingavulwa bazadlula besanitize bebegeza izandla egedi, bazawafaka ama-mask, kodwa abantwana bavele bangabantwana. Lapha bahlangana khona bebodwa bayakhipha ama-mask lawana, baqalisa ukuqoqa beseduze laduze. Ababalisi yebo babekhona ezikolo, kodwa kusho ukuthi bazaye bekhangele bonke abantwana, ikakhulu emasekendari. Esekendari abantwana bayabe betshintshana ababalisi, bengena bephuma, bengena bephuma. Akufanani le-primary lapho umbalisi ahlala khona labantwana belokhu bakhangele bakhontrola. Lanxa kunjalo bavele bazaba khona abazabakhipha lawo mamaski benjalo ababalisi bebakhangele.
Lo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ku-Life Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukuvulwa kwezikolo abazali lababalisi bekhala ngokuthi baphiwe isikhathi esincinyane sokulungiselela ukubuyela kwabantwana ezikolo nendleko eziphathelane lalokhu. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris usukume kwele Vietnam izolo elubhekise ekhaya ngemva kokwethekelela lelo lizwe lakwele Singapore kuhambo lwakhe oluthethe iviki yonke. Ekhuluma lentethele zindaba, uHarris uthe ele Melika alisoze lathula loba ukuguqa izandla liyekela ele China lizenzela santando lisephula imithetho elondoloza ukuthula emhlabeni jikelele. Amasocha kwele Poland abikwa ibonakale ebiya ngocingo oluhlabayo emngceleni walelo lizwe lele Belarus izolo. Ele Poland, Lithuania leLatvia abika ngokuqansa kwenani leziphepheli ezibalekela umumo osumubi emazweni anjenge Iraq lakwele Afghanistan zisebenzisa ele Belarus uchaphela kulawa mazwe. Iziphathamandla zakwele New Zealand zibika ukubana kulabantu abangamashumi ayisithupha lathoba minimbili 68 abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 izolo ngolwesine. Leli nani eliphezulu kangaka kusukisela nyakeni ngomabasa. Leli lizwe lihle laqinisa iziqondiso zokumelana legciwane leli kusukela ekuqaliseni kwevi emizameni yokuvimba kumemetheka komkhakha omutsha waleli gciwane we-Delta variant. Kufe abantu abahlanu abagoqela amapolisa amathathu ngemva kokulisana ngembobho oqhamuke phakathi kwabezomvikela lomunye undoda wakade ehlomile phandle kwesigodlo someli wele France esigodlweni seleTanzania iDar es Salaam. Umholi wamapolisa uInspector General of Police Simon Siro uthele undoda ocine ubulawa kulokhu kulisana banakanela ukubana angabe yisizalwane sakwele Somalia. Isikolo esisedolobheni leDesi esigabeni se-Amhara kwele Ethiopia sesiguquke saba yindaba yokuphephela ikakhulu kulabo ababalekela ukulwisana osokuqhamuke ezigabeni zangenyakatho yalelo lizwe. Lokhu kulwisana uqalele esigabeni seTigray sokuchithekele kwezinye izigaba ezimbili ezingumakhelwane eze-Afar le-Amhara.
Ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuba asebenzise ngokufaneleyo amadola afika phose ibillion awathole phansi kohlelo lwespecial drawing rights evela kwisikhwama senhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba kwezentuthuko AIMF. Intatheli zindaba ethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa uhulumende ethembise uzulu ukuba izosetshenziswa ngendlela imali yokuvuselela umnotho welizwe wona ophazanyiswe yikuqhamuka kwe-COVID-19 ikakhulu ehlangothini ezigoqela ezempilakahle, ezemfundo, olokulungiswa kwempahla lezinye, ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi zesabela ukuthi izokuphelela ezikhwameni zabalutshwana. Enye yalezi ngcwethi ehlala kobulawayo ngumnumzana Dumisani Nyathi owesabela ukuchaphazwa kwale imali.
Sikhangelele ukuthi imali le isebenziso kwabadubekayo lizananzelela ukuthi igcikwane leli le-COVID-19 lisishiye sonke singela mali. Njalo sikhangelele ukuthi imali le iza kusincedisa esiyithi social proofing, kutsho ukuthi abantu baza kungena kuma-cash programs, ama-food for work, imali izabe ikhona ukubabhadala.
Unyathi uthi kumele isebenze njalo ukuthuthukisa inhlangothi ezimqoka ezinjengemfundo lezempilakahle zona esezife kakhulu emaphandleni.
Gakula zibhedlele emakhaya, gakula mgwaqo ezibhedleleni emakhaya, so sifuna ukuthi kube le infrastructure ezabekwa kuma health facilities ethu. Futhi sikhangelele ukuthi imali le ingaqalisa ukusebenza ibekwe ngale kwezemfundo sikhangela ukuthi emakhaya ngale kubekwe la infrastructure
enye njalo ingcwethi ehlala eGoromonzi umnumzana Masimba Manyanya owake wasebenzela ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uthi indaba ezinjengenkohlakalo zilakho ukuphazamisa loluhlelo.
Unfortunately, in the context of weak economic governance structures, in the context of corruption, in the context of
ukungabi khona kwenhlangothi eziqinileyo zokubona ukuthi umsebenzi uqhutshwa ngendlela elizweni, indaba zenkohlakalo yikho kuzokwenza abantu baqale ukuzibuza ukuba kambe izosetshenziswa ngendlela nali imali
infected or
okusekelwe ngunobhala enhlanganisweni emela isebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jafet Moyo, yena othi uzoyicela isivuthiwe.
Imali engaphelela kuma-statement ingasozeke ifike ke phansi kulalabo ofanele beyithole. Kujayelekile ke e-Afrika ukuthi imali ezinje ezibalwa emaphepheni zingafiki kuZulu.
Kodwa umphathintambo wogatsha lwezemali uProfessor Mthuli Ncube utshele abomsakazo kamabonakude weZTN ongaphansi kwenkampani yeZim Papers ukuthi ubufakazi bukhona ngokuba uhulumende okhona uyenelisa ukusebenzisa imali yelizwe ngendlela.
I should take ownership of this and say I have a history of prudent management of public finances as Minister of Finance and Economic Development. I've run a balanced budget, but of course is the president doing it. I'm just only his agent.
Ngizazikhulumela mina ngokwami. Ngilembali yokuqhuba imisebenzi yokusetshenziswa kwemali ngendlela elobuhlakaniphi njengomphathi ntambo wezemali ubufakazi busegcekeni. Yebo kambe ngumongameli okwenzayo lokho mina ngisithunywa nje. Abaningi bayakhohlwa ukuba thina sangena ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lwesihudo sekholera. Kwabuya izulu lesikhukhula likacyclone Idai. Sibone njalo indlala. Khathesi sekulobhubhane kodwa sisanelisile ukuqhuba umsebenzi wokuthuthukisa umnotho kunjalo.
So why would it be different this time?
Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi zizobheka ukubona ukuba izosetshenziswa ngendlela ethuthukisa umnotho welizwe na limali, hathi ukumane inyamalale nje njengalokho okuthe kwenzakala kwezinye izimali elizweni ngesikhathi esedluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Okwamanje asizweni ngokukhulunywa ngabanye babalaleli beStudio 7 ngokwenzakala elizweni.
Mina ngilombuzo engifuna ukubuza kuhulumende weZimbabwe ukuthi ibhoda ulivaleleni. Bavaleleni eBeit Bridge ibhoda. Bavaleleni kubo Plumtree amabhoda avalelweni. Why bevalela abantu ama cross border traders ukuthi bengacross be kwamanye amazwe bethenga izinto zabo zokuthengisa bekwazi ukuthi beziphilise. Phela akunamsebenzi elizweni lethu. Umsebenzi elizweni lethu kawukho. Siyabona phela amanye amazwe amabhoda avuliwe konke. Akulaliso ukuthi alivala ibhoda manje. Kodwa iZimbabwe ivala ibhoda kuphela. Kanti le corona leyo ihlasela abantu beZimbabwe bodwa kuphela na? Siyabona ama cases akhona sehlila becorona konke. COVID ikhona le South Africa ku wonke amazwe ikhona. Kodwa amaphoti avuliwe. Abantu bahamba betest behambe lesincwadi bezihambele kuhle bekhaya iloba kusekhaya ende futhi kuba lukhuni emuntu nosuka eZimbabwe kuye South Africa ngoba kuyadula ukutesta iCovid eZimbabwe. Kuyadura kakhulu. Angibona ukuthi likhona ilizwe eli elidurisa ukutesta iCovid udlule eZimbabwe. Uma compare shala lapha eSouth Africa, ukutesta iCovid kuchipile kakhulu. Less than 400 rand uyanika certificate esokuthi uhambe ngahambe ngaso, bahamba bekutesta. Kodwa ungaya mawuse eZimbabwe ngale, yakhumbula mina ngobulawayo, $60 abayifunayo ukuthi bekuteste bekunika certificate esokuthi cross border uhambe. Kulukhuni mawusuka vele ekhaya, kulukhuni kakhulu. Hayi mina ngazuka ukukhulumende wethu kutheni ehomisela abantu beZimbabwe uba womiselelana abantu kavule ibhoda abantu bezihambele abantu bebuke bawode impahla zabo beyithengisa bekwazi ukuthi befit imuli zabo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala elizweni. Lani lilakho ukusithumela imbiko engadlalwa emoyeni kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Hello, what's a Friday? Namhla sileqembo lekhanda mhlophe neighbor boys liphethe isingle yalo ethi ngikhathele. Untongameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
iqembu lekhanda mhlophe liphuma khona kanye ekhanda mhlophe lanxa nje lihlabela likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo.
Bingelele umhlaba wonke jikelele okhuluma uXolani Dube ngokudabuka ndabuka endaweni yaseplumtree ekhanda mhlophe. Shuthi ngokuhlala ngiseJohannesburg le South Africa. Igama leqembu iKhanda Mhlophe Nipa Boys esebenze noDudlin Dube odabuka naye eplumtree endaweni yokugala.
Kahle likhuluma ngani lapha Dube?
Kusho ukuthi ukuthi ngikhathele saye sahlala phansi lomfowethu uDudlin sabonisana ukuthi mfowethu njengoba impilo zinje ukuhamba kusiba khona ukuxabana kwabantu lapha nenkulumo ezimbi ezingekho right, sasesikuthatha ukuthi ngcono lento siyenze ingoma ngoba kuye kwaba khona into ezingahambi kahle partner kwethu na uDudlin edibana nenkinga nje eziningi emhlabeni lapha ahamba khona. So sasesibona ukuthi hayi lento uhambe sesiluhambile lukhulu kakhulu, uDudlin waseqhamuka nokuthi hayi ngcono ethi ngikhathele le ngoma le ngoba kwakukhona ongahambi kahle partner kwakhe nabanye abantu.
Ngapilingoma kulabo abangathanda ukuthenga kanye lomunye nje umculo wenu?
Ingoma ikhona ku YouTube njalo iphinde ibe khona kithi. Umuntu uma ngabe efuna ukuyithenga ingoma engafuna ukuyidownload from ku YouTube unakho ukuthi asishayele kule number 80+27 61 963 6853. Ngiyase South Africa leyo number.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli ngabatshela nje ukuthi kukhona esizabayithulela khona mhlambe ngomnyaka ozayo ka-2022 singikhanda mhlophe versus Dudlin Dube. Kodwa engibatshela khona ukuthi ngicela ukuthi bathenge ama-original CD bengathengi ama-CD asestaradini ngoba lokho kuthanda ukuthi kusilimaze kakhulu emalini suke sizikhiphe sisiyarekhoda lama-albhamu. Ngiyabonga.
Lathi sibongeke abafana bekhanda mhlophe Neighbor Boys behamba lapho lo Dudlin Dube besithi ngikhathele.
Solo iqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys lona ke liphete umculo walo othingi ekhathele. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuthi abantu beqhubeke besamukela ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 wona olakho ukuphenduka ngamandla njalo. Osomabhizimusi sebeveze ukukhathazeka okukhulu ngesikhathi esihlelwe nguhulumende sokuvula lokuvala amabhizimusi phansi kweziqondiso ze-lockdown. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngosithandekile Mhlanga, ngisithi libe lempelaviki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.